Mudenda received 179 votes and Honorable Mbariwa.
Avo ndivo munyori weparamende wa Kenneth Chokuda vachizivisa zvabuda musarudzo yekutsvaga mutauri weparamende vaMudenda vawana mavhoti zana nemakumano mumwe nemapfumbamwe muzvare Paulina Mupariwa vakawana mavhoti makumano mumwe nemapfumbamwe panhengo mazana maviri nemakumatanhatu nenhatu dzavhota shanu dzacho dzatadza kuvhota nemazvo mumiriri weUzumba muNational Assembly vasimba neutamudari kwavati vafara chose nezvabuda musarudzo vachiti vaMudenda munhani ruzivo nemashandiro eparamende sezvo vaive mutauri weparamende yapfuura vatiwo vaMudenda vakaitawo basa guru pakubviswa pachigaro kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Speaker of National Assembly munhu anoziva basa is a lawyer muigweta guru muZimbabwe, igweta guru muSouthern Africa, zvakare ndivo vakazadzisisa zvakaitika muna November zviye pazanza zvosvika kudare reparamende ndivo vakazogadzirisa kuti zvichinyatsobva zvango pera Zimbabwe ipinde munew dispensation.
Mumiriri wembizo mudare National Assembly vasettlement Chikunya vemDC Alliance vatiwo kunyange hazvo vange vasina manhamba anoita kuti vakwanise kukunda vapinda musarudzo iyi sechitsidzo chavakapa kuvanhu vakavavhotera musarudzo.
Chatakatumwa nevana veZimbabwe ndechekuti neushoma hwedu tichagwisana nezanupf panzvimbo imwe neimwe ichange iine makwikwi. Chatinoziva isu ndechekuti izvozvi kuvhota kwedanhasi kuno kwaratidza kuti kunotori nevamwe vanhu vashanu vavhotera MDC Alliance kana kugadzirisa mafiga acho.
Sarudzo dzanhasi dzaitwa muchivande dzichiongororwa neZimbabwe Electoral Commission. MDC yazivisa kuti muzvare Tabita Kumalo ndivo mutungamiri webato rinopikisa muNational Assembly vachitevedzerwa namuzvare Mupariwa. Mukokeri weMDC muNational Assembly ndiva Prosper Museyami vachitevedzerwa naMaino Matemba Ndlovu. Mukokeri weZANUPF muparamende ndiva Pupuraito Garepi vachitevedzerwa navaObedigwa Mugoni muNational Assembly naSenator Tsitsimu Zenda kuSenate. Vachange vachitungamira MDC mudare reSenate ndiva Elias Mudzuri vachitevedzerwa navaMorgan Komichi. Mukokeri webato ndiamai Lillian Timvias vachitevedzerwa naSenator Sinampande. Amai Mabel Chinomona ndivo mutungamiri wedare reSenate vachitora basa rakanga richiitwa naamai Edna Madzongwe. Amai Chinomona vakunda vaMorgan Komichi veMDC Alliance nemavhoti 52-22. Gurukota rezvemutemo neparamende vaZiyambi Ziyambi ndivo mutungamiri wematare ese National Assembly neSenate kana kuti Leader of Government Business. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.